vanotungamira sangano riri kuronga mutambo uyu reZimbabwe International Film Festival Trust vaSolomon Maramba vanotsanangura mafambiro emutambo uyu ayo anosanganisira kuzeiwa kwenyaya dzakasiyana siyana muchikamu ichi nevatambi nenyanzvi dzakasiyana siyana. Mumwe mutambi wechidzimai ratidzo Eunice Tava anoti chirongwa cheZIFT chakabatsira vakawanda kubva zvachakavambwa.
Zimbabwe International Film Festival yakandikoshera zvakanyanya nekuti iplatform inoita kuti tione mukana wekunetworka nevamwe maartists vanenge vachibva kune dzimwe nyika, nekuti pamwe tasingakwanisi kuenda ikoko, asi tinoona mukana wekuita yatinoti networking.
Sachigaro wezvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Dr. Ngonizahle Muonwa vanoti zvirongwa zvakadai zvinobatsira vanoita zvemitambo munyika.
Patinosangana pakadai pamukana yakaita seZIFT, tinoona zvakawanda, tinodzidza zvakawanda tichibatsirana mukugadzira nekuenderera mberi kwemabasa emufananidzo.
Vachitaura neStudio 7 vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform Muzvare Angeline Dimingo vati mukana uyu mukuru zvekuti uchasimudzira ramangwana rechikamu chezvemafirimu munyika.
Chirongwa chakanaka nekuti tikatarisa mumakore apfuura, mumakore achakanga tichangotanga, chakanga chine vavariro netarisiro zvakare zvaiitika ndezvekuti mafilmmakers ekune dzimwe nyika vaiuya vachisangana nekuita hurukuro nekudzidzisana nekuudzana nekutaurirana pfungwa dzezvekuita zvinhu pamberi apo. Pakanga pane urongwa hwaiita kubatanidza vanogadzira mafirimu venyika ino nenyika dziri kunze.
Mutambi ari kupokera chirongwa ichi gore rino ndiDave Guja, uyo ari kukurudzira vatambi munyika kuti vatore mukana uyu kuvandudza mabasa avo. Mutambo uyu uchapa mikana kune vechidiki vari mune zvemafirimu vakasiyana siyana munyika kuti vashambadze zvigadzirwa zvavo kusvika musi wa18 Mbudzi. Vanoita zvemitambo vachapiwawo mikana yekuzeya zvakasiyana siyana kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana siyana kana kuti maworkshops. Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi pedingidira rinonzi Aspiration 5, Restoring and Preserving Africa's Cultural Heritage Through Film, iro rinove rimwe redonzo rechikamu chezvemitambo kusangano reAfrican Union. Chirongwa cheZimbabwe International Film Festival chakavambwa mugore ra1998 nedonzo rekupamikana kune vanoita zvemitambo yemafirimu kuti vashambadze zvigadzirwa zvavo pamwe nekugoverana mazano akasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.